Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 3 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Misa Zimbabwe inoti inotambira mukuru mutsva weZimbabwe Media Commission, asi ichiti vatori venhau vanofanirwa kuregerwa vachiita basa ravo vakasununguka. Kunyange havo vadzidzisi vari kugadzirira kuvhurwa kwezvikoro kupera kwesvendo rino, vanotivo vari kuchema chema kuti gore ra2023 richava nani pagore ra2022. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Media Commission rinozivisa kuti radoma Godwin Piri kuti vave munyori mukuru wesangano iri. Vapiri vadomwa kutora chinzvimbo ichi chaiva chakabatwa navabvumai Chinamora, avo vakange vadomwa kufanobata chigaro ichi zvichitevera kuenda pamujandigere kwavatafatawo namahoso gore rapfuura iri. Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vanoti pane zvizhinji zviri kuitika kuvatori venhau munyika zvinosanganisa mitemo inogoshesera vatori venhau nekusungwa pavo, vachiti kunyange hazvo misa Zimbabwe ichitambira vapiri, chikuru ndechekuti upenyu hwevatori venhau hurerutswe mukuita basa ravo.
Semisa Zimbabwe tinotarisira uyezve tokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudzire kubatwa kwebasa rekubatwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko mugore ra2023. Gore rino rakapinda igore resarudzo. Zvazvinoreva ndezvekuti kana tapinda musarudzo, nyika yedu igere kupwana donhodzo munhaurwa dzemaonero atinoita zvunhu, uyezve nekuti vanhu vanodyidzana sei munguva yesarudzo. Chatinowanza kuona ndechekuti vatapi venhau vanogara vozozvurudzwa vachimbunyikidzwa panenge vachiita basa ravo. Naizvozvo tokurudzira zvikurusa kuti hurumende itibetsere kuburikidza nemapurisa, itibetsere zvikurusa kumikidza nebazi romirira kufambiswa kwemashoko, zvakarezve nekomishoni inogadzirwa nedonzvo rekuti ivandudzire kufambiswa kwemashoko aya.
Vamoyo, pari zvino muri kushanda henyu zvakanaka here munharaunda yebasa renyu?
Mumwaka watiri uyu tatoona zvokurusa kuti vatape nhamo vari parumana vasvika iyo 32 vasungwa gore kubva richitanga nekumbunyikidzwa nekurohwa vachiita basa ravo. Iyi ndo namba yatakaiona tichinge tichiona muna 2018 mugore reelection, kasitaisvitsa mugore risati rakwana reelection. Zvinotipa kujunyuta zvikurusa.
Tinoona kuti vaGodwin Piri vapiwa chigaro chekuva mukuru weZimbabwe Media Commission. Munofungei nazvo vamoyo?
Kugadzwa kwaitwa vaGodwin Piri, misa Zimbabwe inovakorokotedza zvikurusa kuti vagadzwa vapinda pabasa. Chatinokumbira zvikurusa ndechekuti vachiona mhuri yeZimbabwe yose nemaziso akafanana kana nemagogorosi akafanana, takaita dambudziko zvikurusa maonero ekomishen nemaonero evanoita nezvekutsigira basa rekufambiswa kwemashoko. Zvikurusa patiri kutaura nhaurwa yecoregulation inova yatinokurudzira kuti ngaipiwe mukana wekuti pachinge industry ichiva entry point through a self-regulatory board. Commission yobva yaita an appellate board rinova dare repamusoro kuti kana munhu asina kugutsikana nekuapindira anondota achindopawo chichemo chake kukomishoni, akasagutsikana nekomishoni ondopa chichemo chake kudare rehigh court. kasi commission kuburikiza na sachi garo wayo ino ramba ichitaura ichiti toda kuti kuwe ni ma boka akawanta zukurusa anenga chingi achi cherechedza izvi kuri kuti paya neboka rimwe chete yatinotiyo self regulatory board industry related board asi vanoti ngakuti kana pane herald ngaiite chikomi chikamu chayo kana pane ZBC kana pane Zimbabwe online community kana pane MISA kana pane ZUJI zvaanongodai kuita ndezvekuti industry iri kuti ngati ungane pamwe chete titezwi rakasimba yatinotiyo ngatiite consolidation muchirumbi commission nebazi rekufambiswa kumashoko vari kuti aiwa ngati putse tite zvidimbo yatinotiyo fragmentation isu seindustry takataura maonero edu kuti pane patisingazopfuuri kuramba tichinge tichibatirana pamwe chete kana pakasanzwisisika sepekuta patiri kutaura apa pekuti hatikwanisi kuti tiputse donzvo ratakabva naro rekuti industry kana kuti vabati venhau vane kodzero yekuti vaongorore professionally nuna dzavo vasati vaenda kuri commission kana commission nebazi rezvekufambiswa kumashoko vakafunga kuti vashandi havana kodzero iyoyo isu tichavaudza kuti nayo uyezve hatingakwanisi kuramba tichindofamba nemufambiro watiri kuita.
Avo vange vari mukuru weMISA Zimbabwe vatapani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gadziriro dzekuvhurwa kwezvikoro dzatanga munyika kwasara svondo rimwe chete kuti zvikoro zvivhurwe asi vadzidzisi vanochema nerekuti gore ra2022 rakapera vasingaoni chiedza mubasa ravo. Vanoti gore ra2023 rinogona kushayiwa pundutso zvakare sezvo vari kuti vimbiso zvehurumende hazvina kuzadziswa uye vabereki havana mari dzinodiwa muzvikoro. Zimbabwe yaive nevadzidzisi vangangosvika kuzviuru makumi matatu mugore ra1980 Zimbabwe payakawana kuzvitonga asi nekukura kwenyika neuwandu hwevanhu pari zvino sangano reZimFacts rinoti Zimbabwe yave nevadzidzisi vanosvika kuzviuruzana nemakumi matatu nezvishanu. Gore rakapera ra2022 rakaona kunetsana pakati pevarairidzi nehurumende nevabereki nenyaya dzemihoro yevadzidzisi nekukwira kwemari dzezvikoro dzinobhadharwa nevana. Mubvunzo uripo unoti zvinhu zvichagadzirisika here mugore ra2023. Hatina kuwana mukana wekutaura nemutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe pamire hurumende negadziriro dzekotoro ino yechikoro asi Evans Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi rekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kuona tatarisana negore idzva gore ra2023 tikaongorora gore ra2022 igore ranga rakaoma zvikuru kunyanya kuwashandi muZimbabwe.
Apa muri kuti chivachere panoda kuti mumbopatsanangura zvishoma ipapo pabatei zvakare.
Tiri kuona kuti vashandi vari kutambura varombo vari kuredzera kuita urombo ende urombo huri kuramba huriko kune su vashandi wapfumi vachiwedzera kuita wapfumi vachiita madzimari vanotenga moto ari dzemamirioni nemamirioni pamwe chete nedzimba dzavari kuwaka dzemamirioni nemamirioni.
Saka mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe vadzidzisi semi nevari musangano nevasiri musangano renyu ndeyekuti wokudii?
tiri kuti washandi rangova izviredu tega tichitambura tiri matiri muzvikona izvozvo asi chandinoda kupa kumhuri yeZimbabwe mashoko andinoda kupa kuvashandi muZimbabwe ndeyekuti mugore ratava kupinda gore ra 2023 rava gore rekuti tibatane tiite muonera pamwe tisati washandi awa ndeve kumamaini vachinge vachipopota vari ikoko vachipopotera nyaya yemuhoro isu washandi wehurumende tiri kune rimwe diwi washandi wekunjanji vari kune rimwe diwi aiwa
Muno revei kana mchidaro vacherapa
Zvakuda kuti tinge tichiita muonera pamwe chete Nekuti takutato wato gase washandi Hakusisina rumiriro watuwana kubva kuna employer wedu Haana hanya Saka isu takufana kuna zotibatane Saka simba mgore rata kupinda hili Tiru ise namo ya pinda mumusha medui Namo ya urombo Namo ya rukonze wanu wanufamba watinoona Wanufamba enge wachinge waine hanya meupenyu wedu Hase ya warukusaruza kusaita hanya Saka simba riri matiri nekuti isu warombo tisu takanaka tisaka wanda saka tiri kuti gore rata kupinda iri ngatiite imbatira pamwe 2023 tinosvika chete maita iyo
Munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Robson Chere vari parunare kuHarare na Evans Zininga weStudio 7 Kota rinona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vari kuramba kuti hurumende iri kupindira mukutongwa kwenyaya yeumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala. Vasikala vanova nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vakasungwa musi wa14 chikumi vachipomerwa mhosva yokupesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali nenhengo yeZANU-PF Pius Jamba uyo akatenda mhosva iyi. Vasikala vakanyora tsamba nezuro vachiti vari kurwara uye vanoti kubva zvavakatanga kurwara nemudumbu muna gunyana vakuru vemajeri vari kuramba kuti vaonekwe nachiremba wavo. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaziyambi.
Kumajere kwedu kuna ana chiremba. Tina ana machiremba vese, nana mazvikokota, mabizishe, mabendizi, vese tinazvo. Saka madhokota edu basa ravo nderekuona kuti utano hwevasungwa vedu hwachengetedzwa. Zvisinei kuti une mari, kana kuti hauna, una dhokota wako, kana kuti hauna. Kana zvazonyanyisa kuomarara pane zvanyinyiswa zviri kuratidza kuti pane zvavatatu ndopanga azonzi arega titi muunze chiremba wenyu asi kune zvese madhokuta edu madhokuta aka ana mazvikoko saka handikunzwisisa kuti nyaya yachona yazonzi vedu vatadza inyaya yei
asi haisi ikodzero here munhu kuti nyangwe ari musungwa ange achiona chiremba waanoda
vasungwa vedu vana kodzero yekuti vaonekwe naana chiremba vavanoda vavo asi vedu vanosungirwa kunge vachiongorora kuti pane zviripo here zvinokodzera kuti titi adaitwe nekuti tikangoti anzwa musoro hadii zvobva zvanzi chiremba wake ngaauye kunyatsogarikana zvakanaka kune zvimwe zvinhu zvekuti vanosungirwa kuti izvi zvakamira somutsanangurira kuti hanzwisise kana vakaona kuti munhu asi kunzwisisa handisi kuti ndo zvakaitika vanogona kutaura kuti munhu ari kungonetawo zvake asi vane kodzero yakanyanyisa kuwanda yekuti vaonekwe nachiremba wavo vachizvibhadharira asi zvatinoita ndezvekuti tinoziva kuti handi vese vanogona kubhadhara saka mutemo unonge uriko ndewekuti vedu ndovanosungirwa kutanga vaone panouya vako vedu vacho vanofanirwa kunge varipo kuti vataure kuti zvavamuudza nezvavaakuudzwa zvakasiyana here
touya pane imwe nyaya iri kunetsa yekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vanopikisa vanenge vari kuti hurumende ndo iri kutsika madziro ichiita webhande nebrugwa nevematare zvapa kuti vasaburiswe mujeri kwenguva yakareba
kubva zvandaita minista chinhu chandinoziva chinokosheswa napurezidendi vedu ndechekuti haufanirwe kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzidzare edu kuburikidza nezviri mubumbiro redu remutemo, kuti mubumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti garege kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunangaza.
Asika takamboona imwe tsamba ichinzi iri kubva kune vamwe vatongi vanenge vainyunyuta kuti hurumende iri kunyanya kupindira munyaya dzemataridzi.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vange vari parunhare muHarare. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye, avo vati kuonekwa nachiremba ikodzero yemusungwa wose.
Ya munhu anobvumirwa kuonekwa nachiremba wake kana kisa chikumbiro in terms of the constitution yedu yemuZimbabwe. Constitution yemuZimbabwe inotaura musection 50 kuti munhu ane right yokucommunicata o kushanyirwa nachiremba wake of choice. Saka weda hurumende ina chiremba wayo kana kuti haina, vasikala vane right yokuonekwa nachiremba wavo garachi waona.
Tiri kuonawo vainyora vachigunun'unawo kuti kana magweta chaiwo ari kurambidzwa kuti avaone, zviri pamutemo here izvi?
Zviri kutotyora mutemo kunenge uchiita hurumende, because iyo section yatakubva kutaura iyo section 50 inotaura zvekare kuti musungwa anenge akasungwa ari remand ane right yokuonekwa zvekare na lawyer wake kana kuti gweta rake kusanganisira madoctor. Saka izvi vanonga vachiita izvi kuchikora pachena bumbiro romutemo.
Totarisawo panyaya yekubvisa mari yechibatiso. Zvinofamba sei kana munhu achinge asungwa? Munganyatsotsanangura here sei vagarisa mujeri kudai vasina kubatwa nemhosva?
Ya, nyaya yechibatiso inyaya inopa kupuwa nedare vachiongorora yatingati mareasons avo, because mareasons acho anenge achifanwa aripo. Imwe yacho inofanwa iri yekuti vasikala havafanwa kuva vachiinterfere nemawitnesses. Imwe yacho ndeyekuti vasikala havafanwa kuva vachinzi vachapara mhosva iyoyo zvekare, kana kuti vasikala vachazoonekwa vachitiza. Ofuchi pamaapplications ese aiitwa zvekutadza kuti vasikala havana yatingati propensity yekuita zvinhu zvese izvozvo. Sezvi zvatinongoziva ndezvekuti vasikala vakasungwa kana kuti vasungwa zvakawandisa, and pavakasungwa pese ipapopa hapana izvozvo zvingapa chikodzero kuti dare rifunge kuti vasikala vangatize nyaya yavo iyi ivo vasina mbobvira vambotiza before. Saka mareasons ari kutaura magweta, mareasons anopa kuti vasikala vapuwe bell, but dare madare emadzimosva ndiwo ari ku ita senge asiri kutarisa zvekare amwe masections edu ari muconstitution anotaridza kuti munhu wese anenge asungwa muZimbabwe ane right yekupuwa chibatiso chebel kana kuti bell in terms of the constitution.
Asi chii chiri kupa matare kuti azengurire kuvapa mukana uyu semaonero enyu vamasi?
Simaonero angu ndiona senge nyaya yakapindirwa yatingati mapoliticians. Nekuti mareasons acho haasi kunyatsomeka kumeka sense zvamuchose, nekuti tinoziva kuti vasikala imwe nyaya yavakasungirwa inyaya yava Moblessing Ali. Moblessing Ali akashaya, uyezve nenyaya yemhiri jonga iri kunzi yakaitwa kuchitungurisa uko, but vamwe vese vakapuwa bell kunzi kwavasikala. And zvinhu zvinyatsomeka sense kuti kana vamwe vese avo vakapuwa bell, vasikala sei vasiri kupuwa bell ivo vachingoye munhu mumwe chete? Saka izvi semaonero edu ndezvekuti pamutemo chaipo chaipo magweta avasikala vaita zvese zvavanogona nezvese zvavanokwanisa kutaura vachipa zvireasons ekuti vasikala vapuwe bell, but zvakuita senge pane amwe mumaoko ari kubva samwe, zvinova izvo zvinoita senge zvine interference yehurumende.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye, avo vati kuonekwa nachiremba ikodzero yomusungwa wose. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
wakumana zunuzagao ma wakumana pa Zimbabwe hapa. Pa Zimbabwe hapa. Hey, saka kana mota ora kuti zvichegwa zvangova zvemumba mumwe munhu. Kana kuti zvangova zvake nehama dzake kati nevaanoshanda navo. Wakumana monti nyaya yakaipa wakumana nyaya yakashata. Kureva kuti zvese zvichegwa zvakaiswa naMwari munyika yeZimbabwe ndezvomumwe munhu. Hazvisi zvevana veZimbabwe. Mwari achiisa zvichegwa izvo akaitira kuti tibatsirike wakumana munyika. Wakumana chimbogadzirisai nyika wakumana umbavha humaita hwanyanya. Umbavha humaita hwakunyadzisa chero. Zita remunhu richibuda wakumana kuti Mingi waba. Vakomana pamuchitsika tsika nyaya dzevamwe vanhu vanenge vari muZANU-PF vari kuita basa rokuba havana veZimbabwe. Kane mwana anovhotera ZANU-PF imirai makashata chaiko makazviswa neZANU-PF pepukai man itai zvinhu kwazvo itai zvinhu kwazvo. Nyika iri kuondongwa vakomana zvichegwa zviri kuinda vakomana zvinopera zvinhu izvi hazviberekani zvinhu zviya. Vakomana musadaro itai zvinhu kwazvo itai zvinhu kwazvo ndatsamwa mane ndiri pano paJohannesburg paMidrand.
Hapana zvaunotaura zviyambi. Munotarira imwe kuti uyu wabva muimba ipi. Uyu ndokwamai nhere kana kuti ndokwamai guru. Ende mataredzi mosva makadoma ticha. Hapana angambopa vasikana bheo. Nokuti kana angodova pa bheo munhu iyeye inodoza kuti basa rapera. Hapana angambomupa vasikana bheo. Ende chimwe chinhu chandoda kukuvudza zviyambi. Munofarira kuti vana vazhinji dzisare dzavanherera. Vangani vana vangani nherera. Nokuda kweZANU-PF. Ishirika dzingani dzakakonzereswa neZANU-PF. Asi chamunofanirwa kuziva ndechokuti. Kudenga hakuna zvokuti ndine president kana ndine vice president. Kana kuti ndine mukuru wezvechinyi neziyambe ziyambe. Ziva kuti uchaita 6 meters deep pasi. Chamunoda kuuraya vasikana. Asi chandoziva Mwari kavasina kuti yesi. Vasikana hamufi makavauraya. Zivai kuti nyika muchaisiya iyi. Muchangofavo. Nyangwe mukauraya sikana iyeye ari mujere. Munotarira kuti uyu obva mubamani. Vangani vakaba vanhu veZANU-PF vari pazhe izvozvo. Vangani vakauraya vanhu vana Munangagwa. Vakauraya vanhu Gukura Hunti. Pagukura Hunti. Asi havasi panze here. Ko vasikana ndivo vambopara mhosva yakambokura sei. Isingagoni kana kuti vasikana vanzi ngavapiwe bheo vanogara nemhuri yavo. KuZANU-PF ndokuna makororo mbavha. Mondi vavurai nasi uyo jambwa wakavuraya blessing zvodai kugarisa vatsikala mujeri.
Ndoda kutaura panyaya yaitaura naZiyambe yoka haina kana musoro kutaura kuti aitaura kuti vane madhokota avo iroro wedu kuti madhokota avo kureva kuti ndeavo iye nana Munangagwa mazona. Saka madhokota avo pakutaura chokwadi chaiko chaiko ka ndo vanotofamba vanotonobaya vanhu majikiseni nekuuraya vanhu mumahospital ngavaregedze munhu aone kuna dhokota wake chaiye. Ndoti nyaya ichifambe zvakanaka bhozi kana tichaa kuti madhokota avo ndo vanofanira kuti atanga aona vanhu vozi kuti kwazi vazotsvaga vamwe vana dhokotari kana vakoni vavo. Hapana inyaya iripo chaho ari kuvanza chokwadi ende Ziyambe da kumudza fair fair kana achizonzwa kuti ngaatye Mwari. Ziyambe munhu apinda anoenda kuchechesa vada ngaatye Mwari aive munhu anomira pachokwadi ende yasakangamwa tie kupinda kwakaita basa bokavo atopinzwa nenyaya yefevha yababa vake sekuru vake haikona iye ana zvaanoziva ngaataure chokwadi atye chikuru chachitoda ngekuti Ziyambe Ziyambe isha Mwari umurumbidzi uve munhu anomira chokwadi unopinda savada iwe usadaro.
Tanonoka wange Stephen Jimmy Tonga kandiminge Chris Gande Marvelous sanganya huyo aiwa tinokumhoresa izvenyu ivaine basa renyu rakanaka muindivide nebasa renyu ramunodai kutipa nawo mai munomhoresa zvenyu. Ini ndinongoziva mavoice enyu kuti ndira chonga ndira blessing tuli ai nekiwa nemitunzo yamunopa vanhu munoratidza kuti aiwa ndi mune muchiritera kuti nyika idzive.
Tandoda kuti isusu muendese audio iyi kuna vamangwana muvabvunze kuti ivo vari kuti havapindire kunyaya dzekumatare uye havasi kupindira panyaya yavasikala. Vamunoti vafakazi kana kuti vakasunga vasikala kana kuti vari kupomera vasikara mhosva havasi vashandi vehurumende iri. Ende kana vasingapindiri kumatare mapurisa ngaangomiri akazvimiririra vasiri vashandi vehurumende bhozi vafakazi vehurumende kana vachipindira panyaya idzi. Which means you remember that. Because you are going to be a good person. 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 You are going to be a good person.
Makaterera ku Studio 7 tichitepenyura tiri ku Washington DC. Chombo tarisa jiri mumatepa nao anasi. Mu Newsday mune nyaya inoti va Job Sikala vanyora rimwe zvegwaro vari mujeri rechikurubi vachipomera mhosva vamwe vebato ravo vachiti vari kushanda nevanhu vakavavharira mujeri kuti vapiwe tumari nekukwiridzirwa mune zvematongero enyika. Mugwaro iri rakanyorwa muchwa hwandira vasikala vanoti utano hwavo huri kukura huri kuramba huchidzika mumasvondo matatu apfuura zvinokonzera kufungidzira kuti pamwe vasikala vave nechirwere chegomarara. Shika kumagumo kichirongwa chedu vatereri tombotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyika Zimbabwe inoti inotambira mukuru mutsva weZimbabwe Media Commission asi ichiti vatori venhau vanofanirwa kuregerwa vachiita basa ravo vakasununguka. Kunyange havo vadzidzisi vari kugadzirira kuvhura kwezvikoro kupera kwesvondo rino vanotivo vari kuchema chema kuti gore ra2023 richava nani pagore ra2022. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.